vagari ava vanotevari kubhadhariswa dhora rimwe chete rekuamerica kana madhora maviri zvichienderana nekukura kwemutunhu. Mumwe mugari wekukavhangara rekuhurungwe vanomen gora vatenda kuti vari kubhadhariswa mari idzi.
Chokwadi nyaya yekubhadhariswa iyi ndiona kuno kwakazangarareo karo iyi nyaya yekubhadhariswa pakaipa mubaba. Chokwadi ivo vanenge varipo makansera zvacho baba hapana chikumbobudirira, ndo zviripo zvongonzi bhadharai madhora dhora pasabhuku wega wega.
Mumwe mugari wekwazvimba kumashonaland west muwadi 10 amai Jessica Taruziva vanoti vanobhadhariswa nemasabhuku makanzura aripo. Vaimbove nhengo yedare reparamende asi vari sabhuku kushurugwi mudunhu remidlands vatemba muliswa vanoti kunyange zvisiri pamutemo varimi vanobhadhariswawo zvakare kuti vapihwe zvikwanisiro zvekurimisa.
Izvi zvagara zvichiitika even kumainputs egovernment vanhu vanobhadhariswa. Mutemo uripo ndewekuti they must get to the person at zero cost. Isinzi hapana mari inobhadhara munhu.
Vamudiswa vanoti kwava havaite zvechitsotsi izvi.
Matransporters matsotsi vanoleza nevashandi vehurumende panyaya idzi, and it's important kuti vanhu vaprotectwe. In my village no one is allowed to pay for anything. Kana munhu ada kuchaja vanhu vemuvillage veritoti ngadzokere nezvinhu zvacho ona kuti haadzokere. Uhori hwagara huripo kubvira kudhara.
Sabhuku Karengesha vabhibho Karengesha vekumagunje kuhurungwe vanoti masabhuku anoudzwa nemakanzuru kuti hurumende haina motokari dzekutakura zvekudya, vachinzi vanhu vavo ngavabhadhare mari yekutakura chibage kuti chikurumidze kuenda kuvanhu. Sadunhu wekwazvimba vagibson Jenami vatiwo dzimwe nguva vagari vacho ndivo vanenge vakumbira kuti vabhadhare mari kuti chibage chisvike pedyo nemisha yavo, sezvo dzimwe nguva kwachinenge chasvika kira kunenge kuri kure.
Chinoenda pasenda pachinonzi apa nepatiri kuofloderwa. Saka dzimwe dzenguva patiri kuofloderwa nekuri kuenda vanhu kuri kurefu. Saka musha ukagara ukafunga kuti taakuita zvakati zvisina kumanikidzana, handiona unge painge paine problem nokuti dzimwe nguva vakutsvakiri kuti inda kuvhileji chaiko.
Mukuru wemadzishe mudunhu remashonaland west Mambongezi vapita pasi pamire vanoti kubhadhariswa kuri kuitwa nemasabhuku asina kugadzwa zviri pamutemo zvikuru vari munzvimbo dzakagariswa vanhu patsva.
Masabhuku ariko marisetlement asati vave masabhuku ave akagadzwa zvepamutemo because nzvimbo dzacho dzichiri kuda kuitwa inonzi placement iyayo. Saka anenge achinzi maziso amambo zvichida ivo zvimaeroro havari wani nezvizvine zvisitwa nakansela mii.
Mambo Chundu wekuhurungwe vaAbel Chundu vanoti pari zvino vari kupa vanhu chibage chezunde ramambo vatiti vagara havabhadhare kana kubiri.
Pari zvinoizvi izunde ramambo chikafu chekuti pamuzinda wamambo vanhu vari kuuya vachipiwa chikafu ipapo pamuzinda wamambo kupiwa pachena pasina kana kubhadhariswa.
Mutauri webandiko rezvekuchengetwa kwevanhu Muzvari Respect Guti vanoti hapana zvavanoziva nezvenyaya iyi vachiti vanhu havafanirwe kubhadhara sezvo vanotakura zvekudya vanenge vabhadharwa nehurumende.
Vanhu vari kubhadhariswa madhora kupi? Mune zvidhendemeko kubhadhariswa madhora here?
Gore rino Zimbabwe yakatarisana nenzara inotyisa uye vanhu mamiriyoni mapfumbamwe kana kuti 9 miriyoni vanoda rubatsiro rwechikafu. Hurumende yakakumbira mari inodarika mabhiriyoni matatu kana kuti 3.3 billion kune nyika nemasangano ekunze kuti ibatsire vanhu nezvekudya. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Munurai Jena.